pari zvino zvese zvatotanga totanga na 10 o'clock nhasi kuseni zvokuti pane mitambo yatoitika mamwe mashows acho anga atozara tisati tatotanga vanhu vanga vatopedza maticket tisati tatotanga sechikwati chakabva kuchina chiri kuita macrobatics matiketi acho akatopera last week changosara iko zvino the main show pa main stage iyo inenge ichiratidza zvinhu zvakasiyana siyana zvichange zvichiitika pasvondo rino
mungatimi pari zvino pawanikwa pane vanoshanya kubva kune dzimwe nyika vanoita zvekuimba nezvimwewo vakawanda sei vananyanduri
vakashanya chita zvavanoita kuno unyanduri kuimba kudzana nezvakadaro vanopfuura mazana maviri tozoti zvakare vedu vomunomu tingati shuru nemazana maviri zvokuti vese totarisira kuti vanenge vari pakati peshuru nemazana mana nechuru nemazana mashanu
tichitarisa kuti mangwana izuva rezororo May Day veruzhinji vangatarisire chii kudambe renyu rehaifa vachange vachida kuuya kuzoona zvamuri kuita ikoko
vangatarisira kuwana zvinhu zvakasiyana siyana kana vachidawo zvinhu zvinoti manyei manyei kana vachidawo zvinhu zvakatonhorera zvinofamba pore pore vanozviwana ipapo vakaenda kunyaya yetheta vanowanawo zvakasiyana siyana pane mitambo iri kunzi short and sweet inova mitambo yakasiyana siyana asi inenge zviri zvidimbu zvidimbu kwozotiwo ava vanodawo mimhanzi vanokwanisa kuenda kurecital room kwozotiwo pamain stage manheru kuchange kuine opera gala zvokuti unokwanisa kupedza zuva rese uri panapa uchiwanawo zvakasiyana siyana
mataura imi kuti pamain stage pachange pane mutakunanzva chii chaizvo chinenge chiri kuitika pamain stage apa
zvamangwana kuine musambo unonzi opera unova unosanganisa kuimba nethiata saka zvichange chiitika inenge ichinzi Cabs Opera Gala kune chikwata chakabva kuUnited States of America chichange chichishanda nevaridzi vemainstruments akasiyana siyana vakabva kwakasiyana siyana.